Vagari ava vakashandisa mari dzavo kuhaya zirori rekutakura matombo pamwe neivhu rekushandisa kuvhara makomba akachereka mumugwagwa uyu. Izvo zvinonzi zviri kukonzera kuti vanhu vaparadzane nemari dzakawanda vachigadzirisa motokari dzavo. Imwe nyaya yakaita kuti vagari ava vaite mudeme mudeme ndeyekuti vatyairi vemakombi vanonzi vakanga vasisada kupinda munzvimbo iyi vachiti mugwagwa uyu waikuva dzadzimotokari dzavo. Vataonana kati CEO vekomiti inoona nezvekugadzirwa kwemugwagwa uyu vanoti vakatanga taura nezvekugadzira mugwagwa uyu vari pabhawa zvavo vakatandara nevamwe vakafunga kushandisa motokari dzavo kuti vatakure ivhu rekuvhara makomba aya.
Saka takaona kuti kanzuru haina zvairi kuita nenyaya yemarodzi edu yaine very 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 bad state. Saka takakotiwo tiri pabhawa tichinwa tiri a group of people. It started with 5 people. We needed this idea that no gentleman ngatimbotorawo mota dzedu tinotora gravel. Takatora gravel redu tikapacha 1 or 2, 3 or 4 mapotholes. Saka takazopublicisa kune vanhu through our WhatsApp group M10 Ward. Kati gentlemen, ndivo zvakatanga, ngatibatane tiite zvinhu zvimwe chete.
Varoni Tumbari ndivo vakashandisa rori ravo iro rakatakura ivhu iri. Vatumbari vanoti imwe nyaya yakavhundutsa vagari vemutinold north ndeyekuti pane mbavha dzinomira mumugwagwa umu usiku dzopadza motokari padzinenge dzichifamba zvishoma zvishoma padzinenge dzichiedza kunzvenga makomba aya zvokuti vanga vave kutya kuti pangazoguma paurayiwa munhu.
Ndini the owner wetruck yatiri kushandisa kugadzira rodhi yecommunity yedu yeternal north. Ndinofara kuva part yecommunity kugadzira rodhi nechikonzero chokuti tangatisangana nematambudziko kuti rodhi yedu yakafa. Saka nguva ino yerain season tangatisangana nematambudziko embavha dzanga dzichigarira vanhu dzichirova mota dzevanhu. Even maresidensi mamwe anenge ashaya transport achiburukira kutenof kwedu vanga vachisangana nematambudziko ekurohwa nembavha. Ende tine maresidensi akawandisa, tine makisi akawandisa akaripotwa kumeboring. Pati taona kuti timire council nokuti takavimbiswa naiko zvino honorable president wedu vamunangagwa pakamboya chichemanzadzi yavo mutenold north vakativimbisa kuti vachasisa chichemo chedu kucity council kuti city council tigadzirirewo just access road yedu yatinayo imwe chete yekupinda nekubuda. But takagaririra hapana chatakawana until iko zvino maresidensi abatana pachavo kuti ngatiunganidze kamari katiinako tigonofungwesa gravel kuti rodhi yedu ikwanise kufambika zvakanaka vanhu vachifamba vachikwanisa kukunda tsaona dzatosangana nadzo dzekubirwa nekupwanyirwa motokari.
Vatumbari vanoti pane nyaya yeCakeman private school chikoro chisiri chehurumende icho vanoti chaifanira kubatsira kugadzirawo mugwagwa uyu nekuti vana vanodzidza ipapo havasi vagari vemutinwold north chete asi kuti vamwe vanotouyawo nedzimota mazuva ose. Mumwe wevakatanga nekomiti iyi vafrancis mandimika vanoti mugwagwa uyu unotozezesa chaizvo nokuti motokari yavo inogara yakaenda kugaraji kuti ichinzwe mashocks nemasuspension.
Nyaya yemashocks yamuti haima front suspension unogara uri kwamakanika 3 months down the line watochinja shock. Saka ndotakaonakuti hatingamirire kanzuro isizvo ndisu vanhu vanogara muno. Let's do it ourselves. Kana kanzuro ichinzwe ngayaona kuti aiwa ndo zviri kuitika izvi pamwe nekunaudzira sei kuzongotibatsirawo ndivomaunga but isizvo in the meantime data something.
Vaizekiwo Mushongwe vanoti kanzuro yeHarare hapana zvairi kuita maererano nezvekugadzirwa kwemugwagwa uyu nekudaro vakaona zvakakodzera kuti vaite basa racho pachavo.
Isitangoti secommunity tichiona rodhi yedu yasvata mota dziri kungoita mabreakdown time and again. Saka taona sekuti isuda tikabatana secommunity tozvigadzirira zvedu nekuti kanzuro kutimirire hazviri kutiitira kure.
Gore rapfuura muna zvita kansela weward 41 mutinwold north amai Charity Bango vanoti kugadzirwa kwemigwagwa ibasa rakadziswa kukanzuro rikapiwa bato rezinara nokudaro migwagwa mizhinji haisisina kumira zvakanaka. Vanoti imwe nyaya ndeyekuti mugwagwa wetinwold north waiva usiri paurongwa hwemigwagwa ichagadzirwa muward 41 zvokuti vachaedza kuti vanotaura kukanzuro kuti nyaya iyi itaurwe. Ndakamirira studio 7 kutinwold north muHarare ndini Kerim Zamir.